Varikukwikwidza musarudzo dzeparamende vakamirira mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition kana kuti PRC muHarare East vaItai Munyoro vanoti nhengo nhatu dzebato ravo reNational People's Party iro rinotungamirirwa naamai Joyce Mujuru rinove zvakare muPRC dzakakuvara zvakaipisisa mushure mekurohwa nevari kufungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF.
Iye zvino kune vakomana vatatu vakarohwa nevatsigiri veZANU-PF vanozivikanwa panzvimbo yemashops eTafara kuTafara. Vakarohwa nekuti vanga vakapfeka hembe dzebhora dzakanyorwa kunzi Itai Munyoro. Izvozvo zvakaita kuti varohwe vachinzi havafaniri kunge vari padhuze nebhawa iroro ravaida kuonawo nhabvu nevamwe. Vakarohwa vakarohwa nemabhodhoro, vakarohwa netsvimbo dzebaseball. Kutaura kwatiri kuita, vakomana ava vatobva kunomhanyara kumapurisa vakazoenda zvavo kuchipatara uko kwavari kuongororwa nana chiremba, asi vari kutarisirwa kuti vatomwacha achatopinda mutheatre kuti abviswe mabhodhoro akasara mugumbo rake. Saka zviri kutishungurudza zvikuru. RRB namba yenyaya yacho iri kumabhuku police station inoti 365156. Zvinongotishungurudza kuti aiwa ZANU-PF simba rayo rakawandira pamuromo sepinjisi. Ishiri ine muriro wayo haiuregedze zveviolence zvemhirizhonga ndo zvinoreva kuti ZANU-PF. KaZANU-PF kaya kaunhu kavo akapere.
Asi vari kukwikwidza vakamirira ZANU-PF musarudzo dzeparamende kuHarare East vaTerence Mukupe vanoti havana chavanoziva nezvekurohwa kwevanhu ava, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vachiwanzotaura vakarerekera kudivi reZANU-PF vatafadzwa mugwadi. Vanoti bato ravo haritsigiri nyaya dzemhirizhonga.
Zikanwa zvose kuti mapato makuru ezvematongerwo enyika akatungamirirwa nomutungamiriri wenyika inova kandidheti yeZANU-PF Comrade Emmerson Mnangagwa. Vakasaina peace pledge kunzvimbo yeHICC vachitaura ivo kuti maelections oro sarudzo muno munyika dzinofanira kuva free and fair and peaceful, tisaite zvemhirizhonga. Saka hazvinei nekuti wazviita ndiani kana kuti zvakadii. Kana paine vanhu vakarohwa kuHarare East, ZANU-PF haizvitenderi izvozvo. Asi mashoko ari kubuda ekunamai Mujuru kuti vanhu veZANU-PF akashata, nokuti vanhu kana vachiita chinhu chii chakasaka kuti vazive kuti vanhu ava ndeve ZANU-PF. Zvagara zvinozikanwa kuti vanhu vari kuziva kuti vava kunodyiwa maelections avamunangagwa vava kutsvaka nzira yekukanda zvipanera nezvimhinga mupinyu musarudzo idzi kuti vawane kuzotsvaka kuti kana vadyiwa votsvaka pokupomera. Asi hazvina kunaka.
Kurohwa kwenhengo dzePRC idzi kunouyawo paine mashoko ekuti mumwe kanzura weMDCT inotungamirirwa navanelson Chamisa akapambwa nevari kufungidzirwa kuti vasori pamwe nevari muchiuto vaiva vakapakatira zvombo kuchegutu vakasiya varohwa zvakaipisisa vakandwa parutivi pemugwagwa. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaVivid Gwede vanoti kutekeshera kwave kuita nyaya dzemhirizhonga munyika kwave kusvibisa chimiro chesarudzo idzi dzinonzi nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa dzinofanira kuitwa murunyararo uye zviri pachena.
Zvinhu zvisina hunhu. Isu vana veZimbabwe ngatimboonei kuti chakatikoshera chiiko. Dzingave nyaya dzematongerwo enyika here dzinoita kuti tive tichirovana, kana kuti matongerwo enyika ngaave anotove iyo chinhu chakanaka, chitiko chakanaka, sarudzo chiyo chitiko chakanaka chinoumba nyika. Chinoita kuti kana tapedza kutsarudza vatungamiri vatinoda togarisana pamwe tichinzwisana sevana veZimbabwe. Zvino kana taakuona zvinhu zvakaita seizvozvi zvinoratidza kuti vari kuona sarudzo vari kuongorora sarudzo vachange vachizvinzwa. Vamwewo mapato anopikisa avo vari kurohwa vachange vachizvitaura. Zvoita kuti sarudzo idzodzi dzinotarisira kuti dzinge dzichiisa nyika pane chimwe chinhano, dzinozobuda zvakare dzakasviba sedzimwe sarudzo dzemakore apera.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa amai Cherif Charamba kuti nzwe divi ravo panyaya iyi, asi mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakati mapurisa achasunga vose vanoita zvemhirizhonga pamberi pesarudzo dzemwedzi uno vasina wavanotya. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.